nda buda ku Chikurubi Maximum Prison na sekoma 8 after 8 days in incarceration.
Musare masarira mungati muri kunzwa sei pari zvino tichiona kuti pasi rose nemomo munyika vanhu vanga vari kungochema chema vachiti muburitswa muhusungwa.
Ndiri kufara zvisingabviri. Makusena nhasi ndangomuka ndichiimba Ebeneza ndichingoti nhasi izvare mufaro. Apa ndanga ndisiri kutombozivawo zvangu kuti kuhaikoti ndanga ndakatopiwa bail racho. So ndiri kufara zvekuti kuti Mwari vandindwa, Mwari vandisunungura. Uyezve pane chikonzero chananga chakatoitirwa nguva yacho kuti ndive ndiri mukuvharirwa. Asi Mwari kana nguva yavo ichinge yakwana vanongosunungura nekupenyera vanhu vavo.
Chimbotitsanangurirai kuti manga makaita sei mamanga muri tiri kunzwa kuti makambotorwa mukaiswa kujeri revarume, zvakafamba sei?
Musi weFriday 9 September ndakange ndaenda kukoti kumbare. Saka ini ndiri munhu waagara anorwara nemaulcers, saka handibvisa. Ndaibikirwawo raisi rangu nevana ndakatsvaga kuti vandibikire. Nekuti mazuva anga ambopfuura kwanga kwakamboita rhuma pajeri kuti ndanichida kuisirwa poizeni muchikafu kuti ndife. Tikataura naofisa in charge tikawirirana kuti nditsvage munhu anondibikira chikafu changu. Samusiwana ndaenda kukoti ndakadzoka ndatomwa mishonga. Ndika mapiritsi angu emaulcers neBP. Vandasvika chikafu changu chakarafwa chiri padhoe pasero. Ndokubvunza kuti kochichaitika. Vana ambuya vacho magadzeri koko kuvanonzi ana ambuya vakatotanga kundituka. Zvikanzi iwe unoda kudya zvaunoda pano pajeri uyani. Saka mungandipika ndichizikota kudya zvandinoda. This is a health condition. Saka takabva tanetsana manheru ndavharirwa ndikapopota ndikataura nevamwe asi vabhozi navo vanga vaine zvavo zvangaunzirwa nehama dzavo zvangaita sei zvangazarasa. Handidi kunyepa chikafu chiri kudyiwa nevasungwa vamajere muno muzimbabwe chinorwadza. Kunodyiwa sadza risingaoneke kuti isadza here rinotenge riri brown. Dzimwe dzenguva dzisina kana mavheji acho anongobhoiliswa akadaro kunyange kusina kana cooking oil. Choshamisa ndechekuti madhona vanodonata zvinhu zvakadaro zvekuti vasungwa vabikire. Asi ivo vanambuya vacho vanotora vachiendesa kudzimba dzavo. Saka ipapo vazhinji vanga vakarasirwa chikafu ndokutaura nevanhu vanga vari musewo manandiri taira vatiri 30 imomo. Ndikati toramba takanyarara kusvika rini. Ndomazuva isai zvaiitika kune vamwe masewo asi musewo medu zvanzisiri kuitika. Ndopa takatanga kuita ruzha tichida kuonekera nekuratidzira kuti aiwa tanete nezvizvi. Chikafu chiri kubva kunze. Imi jeri hamusi kukwanisa kutipa chikafu. Ndopa vakazosvedza ofisa inichaji vakauya vakati chii tikavatsanangurira. Vakati ngatikurukure ineiti mangwana. Mangwana acho ofisa inichaji vakauya vakutotanga kutotituka nemagadhijeri avo kumashure. Pedzezvo vakatanga kuti aiwa iwo tamutokubvisa panapa uri kupfuurira vanhu pai pajeri. Ndokuendeswa kwandakaitwa kuchikurubi Maximum Prison kwandanditi kusolitary confinement.
Manga muri kugara kusolitary confinement kukwanga kuri kusesheni yevarume here kana kuti zvaifamba sei?
Kwananditi kugara kwacho kwainzwi SB2. Ndanga ndiri kugara ndiri ndega mukadzi pamusoro pavo kuzasi ndokwanga kuine varume.
Pari zvino wakatarisa kuti makasiya mhuri mati masangana nevana here kana kuti muchiri kutoenda kumba pari zvino?
Ndichiri kutoenda kumba pari zvino. Wandangokwanisa kuona ihanzvadzi yangu auyawo kuzonditora kujei. Amwe ndichatozovaona ndasvika kumba.
Mune vana vangani uyezve?
Asi vese ndataura navo pafoni. Ndine vana 5.
Mudiki ane makore mangani?
Mudiki anotena 3 musi wa1 November.
Saka anga ari kuti chii apo achinzwa kuti mai chokwadi vakavharirwa muchitorongo?
Akambouya nababa vangu nehanzvadzi yangu kuzondiona ndichiri kufemale prison. Akaratidza kubatikana mwana kana mufara anga asina. Nekuti ndofunga semwana aifunga kuti zvandaona mai vangu vachanditakura vachandibatawo. Asi akangotora chigunhu akaisa mukana akanditi mama uri kuitei kuseri kwefendi. Asi musi uyo waakauya kuzondiona ndakasara ndakabatikana. Ndikati shuwa ndotambudzwa kudai vana vangu vachinzwa kudaiswa pasina mhosva yandakapara yekuti ndinofanirwa ndiri mukati menzvimbo yatamanika.
Mhosva yacho yamanga muchinzi muri kurambira muri muchitsironga yanga iriyei?
Ndanga ndichinzi ndakaisa matombo murodzi yainge ichinzi obstruction of vehicles and pedestrians.
Tinoona zvemainzi mima mune imwe mhosva yanga iri yekwamutare. Zvakazofamba sechii chachakaitika kwamutare uku?
Gore rakapera ndaiva workers committee chairperson yeNRZ. Saka takamboratidzira tichiri kubhadharwa. Pamazuva takaratidzira ndichedzawo kuonesa vamwe vandaisevenza navo kuti aiwa ndikaenda kumawere. Yaendeswa kumawere nemutungamiriri wenyika. Tichitaura tichidaro munoza zvinoitikawo panenge pachiitwa union business. Mangwana acho ndakazouya ndichitorwa ndichinzi insulting the office of the president. Ndonyaya iyo patakatanga kupinda mukoti. Nyaya iyo yakanzi yaraswa. Ndichinzi mosha iyoyo yanga ikaritsediwa asi nyaya iyi kubva muna mail last year yairamba ichingovhurwa ichingovhurwa ichipiwa macharge ari different vachida kuti vawane kuti vaendiise muchizarira saka zvakazoitika muna June pandakambosungwa paine nyaya yekuafrica unity square ndaifanirwa kuenda kukoti kupi kwamutare handina kukwanisa kuenda nona ndakasungwa ndiri kupi ndiri kuchikurubhi ndopakabuda warant of arrest iroro ravanga vakundisungira vachiti hatikubuditsi nekuti hauna kuenda kukoti muna June
zvamira zvakadai mucharamba here muchiita basa renyu rekurwira kodzero dzevanhu uyezve nekuratidzira
ndicharamba ndichirwira kodzero dzevanhu nekuti takaita dambudziko muzimbabwe rekuti takazvibvisira simba rekuratidzira nekuramba zvakaipa muno muzimbabwe mazimbabwenzi vakasvika pakunojairira nhamo kuita kunge iri normal asi nhamo haisi normal tine kodzero dzedu ende hatingarambe tichityisidzirwa nevashomanani vakauraya nyika ino vakaendesa kumawere toramba takavatarira ruzhinji ruzvitambura izvozvo ndo zvandakaramba ndo zvinotondimotivheta kuti ndirambe ndichiita zvandinoita uye handidzokere shure kusvika nyika ino yanaka kusvika mitemo yaakuonekwa yaakutevedzerwa mukati menyika ino.